Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo zvita 4/2016 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinoongorora sarudzo munyika rezesini rinoti ZEC inofanirwa kutora matanho akasimba kuitira kupedza nyaya yekutyisidzirwa kwevanhu pamwe nekutengwa kwemavhoti.
Nyaya dzakadaro dzinoitika kuti kunenge kune mapata akadaro anovhungutsira vanhu. Izvozvo pamwe chete nevhoti bhai ndozvatinoti dai paitwa zvisungwa.
Muimbi ane mukurumbira munyika vaHosea Chipanga vanonyoresa bato ravo rezvematongerwo enyika kuZEC.
Ndingangoti yakava promotion yekutopromota chechi kuti itorewo political level kuti maybe mapoliticians anogona kuchichiteerera manje.
Varimi vakawanda vononokerwa nekuwaniswa mbeu nefotereza pasi pezvirongwa zvehurumende zvokomand agriculture nepresidential scheme. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanirwa kutora matanho akasimba kuitira kupedza nyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu pamwe nekutengwa kwemavhoti munguva yesarudzo. Mukuru wesangano iri amairinda ichipfunde vhavha vanoti sangano ravo rakaona kunetsa kwenyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu pamwe nekutengwa kwemavhoti musarudzo dzichangobva kuitwa kuChimanimani West neNorton. Dzimwe sarudzo dzeby-election dziri kutarisirwa kuitwa kutanga kwegore rinouya kuBikita West kuchizoti dzenyika yose dzichiitwa muna 2018. Ngatinzwe hurukuru yatakaita nhama yechifunde vhavha.
Kutarisa maelection yatakaita kubva kuna Norton tiregura pirana 2013. Kune nyaya dzakadaro dzinoitika kuti kunenge kune mabata akadaro anovhungutsira vanhu. Izvozvo pamwe chete nevhoti bhai ndozvatinoti dai paitwa zvisungwa. Nokuitwa izvi pane code of conduct zvoitwa sei saka zvese zvemapurisa dai ratiita implement malaws aripo uyezve paitwa mapunitive measures kuti anenge abreaka mutemo wakadaro anoitwa sei kuti zvigadziriswe otherwise tinoona kuti kana pasina zvavanoitwa uye kana vasingasungwi vanongoramba vachingoita zvakadaro one election after the other kwozoti mapurisa zvindaanofanira kunge achisunga vanhu kati mune dzimwe nguva unokanzwa kuti vanenge varivo vanenge vachitovhungutsira vanhu. Saka tokurudzira dai mapurisa atrainewa kuziva maroles avo muelection kuti vange vari partisan and vaite kudiliva maduties avo in a professional manner. Vasava vanotora side rokuti ii ruling party here kana kuti opposition. Vange vachingova vanhu vanoita basa ravo vasina nekurerekera kana ruti. Saka dzidziso yakadaro inokurudzirwa kuti vange vachizviita uyezve vange vachi ita abide ne constitution yedu yokuti havafanira kutora side nokunge vachiita partisan kana vachinge vari pabasa.
Ko nyayawo yekunonoka kubatanidzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kana kuti alignment makaona here ini zvinhu ine zvazvakakanganisawo musarudzo dzaitwa idzodzi tichisanganiswa nedzekuNorton?
Zviripo zvatongofungidzira kuti dai zvichagadziriswa zvikuru zvevoter registration. For example, tinoona panenge partition pamavoters room aii isi tachingwa kuti dai rashandiswa riri muchete kuitira kuti zvizve zvachitoenderana nekwatakatarisira kuti 2018 hatitarisiri kuti kunge kune main voters room nesupplementary voters room inotarisira kuti dai iri 1 imwe chete inenge ichishandiswa but zvimwe zvacho zvinotova mumutemo iripo zvinongodiwa its application of those laws.
Mukuru wezesni amairinda ichifunde vava vari parunare muHarare neStudio 7. Muimbi ane mukurumbira munyika vaHosea Chipanga vanoti vakakwanisa kunyoresa bato ravo rezvematongerwo enyika neZEC musi wa 7 mwedzi wapera, izvo zvava kuita kuti bato ravo rive pamutemo. VaChipanga vanoti vakaumba bato ravo rezvematongerwo enyika rinonzi Kingdom of God on Earth, kana kuti umambo hwaMwari panyika. Vanoti vakatora danho rekuumba bato mushure mekunge vane zvigaro mune zvematongerwo enyika vakanga vasingavape nzeve. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ya, chokwadi ndechekuti kumakore anengati anotokwana almost 39 years ndanga ndichiedza kuti ava vanoita zvematongerwo enyika ndivarayirewo vanzwewo zvinodiwa namusika vanhu, ndichipamidzira nemukuimba kudai. Asi zvinewo pamakore esaya pane wese wandakasangana navo ndichifambira nekuedza kuti kuda wanganzwawo kuti washandise chii, washandise nzira iyi inodiwa namusika vanhu, ndokutozoona kuti hapana ari kutombozviteerera uyezve havasi kutombozvitora sekunga zvinhu zvine basa. Ndokuchizoona kuti ndofunga nzira yavanodini yavanonzwisisa nayo kuti izvi zvinobatsira kana kuti zvinoshanda ndokunga maybe munhu uri papolitical level. Saka ndingangoti yakava promotion yekutopromota chechi kuti itorewo political level, kuitira kuti maybe mapoliticians anogona kuchichiteerera manje then ogona kudini ogona kubhenefita kubva paruzivo rwamusika vanhu rwavanoda kuti pasi ravo ritongwe nenzira iyoyo.
Saka makanyoresa here bato iri kuZEC?
Ndakanyoresa munhu washe, ndakanyoresa musi wa 7 November.
Saka imi mune maonero matsva here amuri kupinza mune zvematongerwo enyika yekuti vana veZimbabwe vangata taakununurwa navaChipanga?
Chokwadi wakandipa nzeve vamwe vaimboteererawo pakuimba apa pandakaona kuti kuimba vamwe havazvitori serious, kana ukaimbazve zvinenge zvange zvine chokwadi zvodzokawo zvovharwawo pamuhurumende yotiwo hazvifaniri kuti zviridzwe. Asi zviri izvo zvinodi zvinogona kunga zvichibatsira nyika. Vakandipa mukana wacho zvekutaura kwandiri kuita nemi, dai kurito ndiri kutaura nemi politician kana kuti president, ndaikurayirai kuti apa tikafamba zvakadai tikafamba zvakadai tikafamba zvakadai zvinozofamba zvakadai zvinofamba zvakanaka. Saka ndakatoona kuti eze bishop hazvina ari kuteerera, eze musician hazvina ari kuteerera. Ndakati no, maybe tikapromota chechi kuitorawo kuti endo mupolitical arena, then ndinenge ndawana rusununguko rwokutiwo. Ndikabvunzwawo kana neveruzhinji the difference yacho yekuti zvamunoona nezvinoitwa pa zvakasiyana sei, then ndogona kurayira sotobatsira nyika.
Saka mune vatsigiri vakawanda zvakadii kubva manyoresa bato renyiri kusvika nhasi?
Iko zvino handisati zvangu ndava nenhamba yandingati vakati, nokuti zvikuru sava ndaijidzana navo nevainditevera ndo vari kuziva at the moment kuti zvinhu zvafamba zvakadai kana kuti kwatova nebato, zvokuti hazvisati zvanyatsowana yandingatiwo shambadziro yakanyatsojeka kuti nyika yese iziwe.
Saka muri kutarisira here kuti bato renyu richakwikwidza musarudzo dzichaitwa munyika?
Pari zvino handisi kutarisa kudaro, ndipamusana pekuti handisati ndapinda muvanhu. Otherwise vanhu ndivo vanofanirwa kunga vachitora that roo yekuona kuti izvi tazvigamuchira.
Vateereri vangada kuziva kuti kuimba masendeka here zvamapinda mune zvematongerwo enyika kudai?
Hapana chandatombosendeka apa, kwatova kuedzera another gear. Otherwise masongs andaimba motogonongona dziri mhari idzo dzinoenderana nezvandotofanira kunga ndichidzidzisa nyika nekuenderera mberi.
Vanga vari mutungamiri webato idzva reKingdom of God on Earth vaHosea Chipanga vari parunare kwaMutare neStudio 7. Vamwe vagari vekwaMarange mudunhu reManicaland vanonzi vave kubviswa zvakare pamisha yavo vachiendeswa kuAda Transau kuitira kupa mukana wekuwedzera kuwedzerwa kweminda yekucherwa kwemangoda. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anonzi akatotanga kutora matanho ekuti vamise kubviswa kwemhuri 26 idzi, achiti uku kutyora mutemo pamwe nekodzero dzevanhu. Tabata mutungamiri wesangano reCenter for Research and Development rinove rimwe remasangano ari kurwira kodzero dzevagari vaJames Mupfumi.
Takangonzwa vagari vetinoengana village vakuchema-chema kuti vakasvikirwa nevakuru vehurumende vanobva kofia DA nemapurisa akati vachiti vanofana kubva musi wa3 vachienda kunogara kuAdatranzao pasina kana notice, uye zvakare pasina kana nyaya yekuti compensation yavo ichafamba sei. Zvako zviri kungonzi zvinovhenekwa mberi. Izvo zviri kutikatyamadza nekuti kubviswa kwavaitwa mamining companies ainzi kuti anga achikora kubheridza vanhu kubudikidza nenyaya dzedzimba nenyaya dzemarelocation videos, asi tiri kuona kuti hurumende iyo inova macustodian ebumbiro remutemo ndoo yakutoenda neusiku ichidzinga macitizens zvakare mavari kugara kuti vaende kwavo.
Saka ivo vane pavagadzirirwa here pekusvikopinda, tichiona kuti iko kuAdatranzao kwagara kuine dambudziko repekugara.
Kuna dzimwe dzimba dzinenge dzakasara ikoko dzanga dziri dzemadifferent companies anga ariko, nekuti vanhu ivava varoda kubviswa vanga vari earmarked for relocation zvechokwadi, asi vanga vambomira. Saka dzimwe dzimba dziriko asi vagare variko ikoko vakangoswa zvekundonyedzerwa, vakangoswogara kwasina dzimba dzakakwana. Saka variko ndo vari kuti aiwa chitange matipawo dzimba, nekuti makati dzimba idzi dzina vanhu takupaimimi, nekuti takakupai dzimba mungurina extended families. Saka mafamilies ari ikoko akura ari kuda zvakare dzimba. Saka kumhanyikidza kuisa vanhu vanyowani vari kubva kwamarangi hazvina chimiro chakanaka, nekuti uko kuAdatranzao kune mahousing problems zvakare.
Imiwo sesangano rinorwirawo kodzero dzevagari, matanho apa hamuri kutorawo panyaya?
Masangano ese takaungana anoona nezvekodzero dzevanhu vari kuafektwa nekucherwa, tikaita mapress statements tichiita call upon hurumende. Tikaenda kunengeja hurumende, takaenda kwaDA tikataura navo, tikavapa samba, tikaenda kumapurisa tikavapa samba kuti vastope zvavari kuita chiri pamutemo, ngavateedzere mutemo. Saka tiri kuita futi process yekuenda kukoti nemhuri idzodzo dzakaafektwa kuti tinge tinoita court application kuti zviri kuda kuitwa nehurumende izvozvo zvimire.
Vanga vari mukuru wesangano recenter for research and development vaJames Mupfumi vari parunhare maMutare neStudio 7. Zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Whisper Ganya vari kuCape Town, South Africa, asi vari chizvarwa cheZimbabwe. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma Whisper.
Tinotenda chaizvo nemukana wakadai mukoma Blessing Zulu.
Mukoma Whisper, tiri kunzwa kuti makaparura chirongwa chinozivikanwa ichiwo kuti Talk Point Zimbabwe. Mungatsanangura kuti chinangwa chenyu ndechei?
Ndatenda chaizvo. Chirongwa chatakaparura chinonzi Talk Point Zimbabwe chirongwa chekuti tikurudzire zvikuru sei vanhu vari mudiaspora neavo zvakare vari kuZimbabwe kuti ramangwana renyika yedu yeZimbabwe riri maoko edu, especially isusu vechidiki vachiri kukura. Tinoziva zvakawanda zviri kuitika maererano nezvematongerwo enyika. Vanhu vari kuita mademonstrations zvakasiyana-siyana zviri kuita vanhu havasi kufara nezviri kuitika muZimbabwe nezvimwe zvakadaro. Asi dambudziko redu kuti rigadzirisike rinogadzirisika chete kana takatora nyaya yekuvhota zviri a bit more seriously. Maonero angu ndeyekuti ko vazhinji vedu tinova nekutsutsumwa nekusafara nemafambiro ari kuita zvinhu. Asika ngatitarisei kuti takamira sei panyaya dzekuti takarejesa kuvhota here. Ukatarisa kuti 2018 vanhu vakavhota chaivo chaivo ndaanani, vanhu vakarejesa kuvhota ndevapi? Unoona kuti vazhinji vedu musi wekuvhota vanhu vaitoenda kana kulecturero kuti hai zvekuvhota izvi zvibatsire chinhu. Ukataura nevanhu vari mudiaspora iko zvino izvi kuno kwatiri kuSouth Africa, ukataura nevanhu kuti varume patinenge taenda kuZimbabwe paya paya tichinokichina kumuchato kana zvinhu zvatoita fambira, ngatiwanewo mukana wekuti tinonyoresa mazita edu pakuvhota kuitira kuti kana nguva yekuvhota yazokwana tigozokwanisa kunge tichivhota. Vanhu vanobva vangoti kuvhota hakutibatsira, hakutibatsiri. Asika ngatimbotarisai kuti President Mugabe pavakapinda kuti vatonge vakwanise kubudirira kuwina pasarudzo dzatakabva muna 2013 zvakafamba sei? Vakahwina nevanhu vanosvika mamiriyoni 2 miriyoni munyika ine vanhu vanosvika kuma 14 miriyoni. Zvinorakidza izvo kuti vanhu vashomanini ndo vari kusarudza mutungamiriri wenyika.
Saka vechidiki vari kutambira sei chirongwa chenyu ichi?
Ndingati iko zvino izvi mukoma Blessing, zvatiri kuona ndingati iyaya it's a mixed reaction yekuti vanhu vakawanda vari kutaura zvakasiyana siyana. Vamwewo vari kuti aiwa chirongwa chakanaka, vanhu vekuZimbabwe vechidiki vakomana vari mudiaspora nevanhu vechikuru vari mudiaspora zvechokwadi zvechokwadi, ngatirege kukanganwa zvinhu zviri kuitika muZimbabwe. Asi kune vamwewo vari kuti haisi hatinei nazvo zvekuZimbabwe, takatopinda mudiaspora, nhamo yekuZimbabwe hairambirwe sadza. Kana Zimbabwe yacho ichida ngaiuye kuno. Ndo matarura anoitwa nevamwe vechidiki.
Tichitarisawo icho chirongwa chenyichi, tinoona kavamwe vanoti ivo hazvibatsire kunovhota nekuti sarudzo dzacho dzinobirwa dza2013 paitaurwa nyaya dzaana Nikuv.
Munoona, ndo matarura anoita vanhu vakawanda. Asika politics ika, it's a game of numbers. Ndo nyaya iripo. Iko zvese zvidambudziko rako kuZimbabwe chandinoda kutaura ndechekuti mapolitical opposition parties hatinawo ari kuZimbabwe. Kurudzira yandinayo ini ndeyekuti chinhu chekutanga kukurudzira vanhu vemaparties akasiyana siyana kuti endai munoregista kunovhota, ndochinhu chekutanga. Chechipiri ndechekuti vanhu iko zvine zvimademonstrations tiri kuona ari kuitika. Asi imii munozviziva kuti hurumende haibviswe nemademonstrations because vanenge vachitoti ndozvamaa kutoita takuisa mapurisa aroye vanhu zvidai zvidai zvidai, vanoti hatiendei nenzira iyoyo. Saka politics is a game of numbers. Kana vanhu vakaenda vakawanda zvine mutsindo vachinovhota vakarejista, hapana kuti kubirirwa kwacho zvingafambe sei. Saka ndo zvatiri kuti with talk point ngatikurudzirei vanhu vese, chizvarwa chese chemuZimbabwe, whether you're in Australia, whether you're in the US, paunouya kuZimbabwe uchiuya kuzorora kana uchiuya kuzokumuchato, ipapo register to vote. Vari kuSouth Africa vese tiri kuti tine urongwa hwekuzoti mazuva ekuvhota kana achinga kwana, tichaendesa mabhazi achange achizotakura vanhu vese kubva kuno kuSouth Africa achizoenda kuZimbabwe.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Whisper nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda chaizvo mukoma Zulu nenguva yamatowanisa iyoyo. Toda kutendai. Toda kungosiya ndati kuvateereri vese vakateerera iko zvino izvi, endai papeji rakati www.talkpointzim.com. Ndinodzokorora zvakare, peji rinoti www.talkpointzim.com.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Manga makateerera kubva kuna mukoma Whisper Ganya vesangano richangoumbwa rinozikanwa nekuti Talk Point Zimbabwe, rukurudzira vechidiki vari kunze kwenyika kuti vaende kunovhota. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuonekera nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Vamwe varimi kupenhalonga kumanikaland vanoti vari kukundikana kuwana mari yekutenga mbeu kunyange hazvo mwaka wekurima watanga. Mumwe murimi vane madziwa nemadziwa vanoti tarisiro yavo yanga yava yekuti vachabatsirwa nezvirongwa zvehurumende zvinobatsira varimi zvecommand agriculture nepresidential input scheme, asi zvirongwa izvi hazvisati zvasvika kudunhu ravo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mupenhalonga munomu vari kurima, bat dambudziko nderekungotaurwa zvembeu zvisiripo. Saka tinotarisira izvi kuti maybe kumwaka uno takungochema nemabhengi, since mabhengi vari kunyima vanhu mari, tichaiwana sei mari yekuti tikwanise kutenga mbeu pachedu isi kuzvitengera. Tichienda mberi takadaro, tinotarisira kuti maybe deno mvura yakatinayirawo zviri nani, tikwanise kubatsirikana, nekuti hapana pamwe tinotarisira since hurumende yakundikana kutikwanisa kutibatsira. Ende tine zvakawanda zvatinochema kuhurumende kuti deno yatibatsira nazvo, asi takutoona kuti yakatokundikana. Kuchema kwakungova kungochema, but yanguva misodze kukandira pachuru kuti itorwe nemajuru.
Vane madziva, pane zvirongwa zvehurumende, pane chinonzi Command Agriculture chiri kubatsira varimi, pamwewo nechemutungamiri wenyika presidential scheme zviri kubatsira varimi zvirongwa izvozvo. Hamusati here makwanisa kuwaniswa zvikwanisiro zvekurima?
Ya, kungotaura zvinotaurwa, hatingazvirambi because mashoko haarambi kuburiswa kana achibva mumuromo memunhu. Hazvirambiki nokuti anongoburisa zvaanoda, but hationi vatinonyatsokudoma kuti uyu akabatsirwa nacho. Tinongotarisirawo maybe kune vamatop officials kuti maybe ndivangangobatsirwa, sekutaura kwa pavanofamba ita mameeting vanongotaura kuti ya chirongwa ichiri kubudirira, ndo zvaanongotaura, but hatinozonyatsa kudoma kuti uyu akaitirwa izvozvo zvikabudirira, hatisi kumuwana isi.
Asi mbeu iri kukwanisa here kutengeka zvayo muzvitoro umu, mitengo yacho iri sei?
Ya, apo neapo inongozi inokwanisa kutengeka tichitenga zviya bati nao iri kunondeye mabhondi. Mabhondi atinese dhijana because wamwe wacho kuti isu mabhondi atitambiri wezi kwatinondotsvagawo mbeu atisati tabvumirwa nenyamabhondi vari kurambawo mabhondi. Neimwe nguva zvakare tiri kuneseka because kumabhengi kwacho mari yacho ndiri kutobuda even mabhondi acho achinzi akabuda hapana chati tichakwatawana mabhondi iwawo.
Ko mvura yakunaya here zvokuti vanenge vaine mbeu zvavo nezvimwe zvekushandisa kana zvekurimisa vanokwanisa kutanga kudyara?
Ya, mvura tingati haakunaya kwai kwakanaka because inopa nguva yekuti yakanaya zvekuti tavane kana kumboti tiwanewo nguva yekusakura pane uyo akakwanisa kuwana mari yekutenga mbeu.
Mugari wekupenhalonga kumanikaland vane madziva nemadziva vari parunare nestudio 7. Muchikamu chedu chechitendero, nasi chuoneso jani we Studio 7 abata mfundisi Hilda Kandlela we Greater Works Christian Center muZimbabwe, avari kuti makristu ngavazive kuti mune simba mushoko.
Chinombozi mashoko, nechirungu tinoti what are words? Makristu akawanda asina kuziva nekuva makristu, but makristu tiri vanhu vanoziva mashoko, tiri vanhu vakadzidza mashoko nokuti tinobhiliva mumashoko, nekuti zvibhaibheri tinokudza kuti Jesu pachake ishoko ramwari kubva kuna John 1:3, but vechekuti tindingotsanangura zvanhasi inobva kuna Matthew 6:33 inoti izvo, seek ye first the kingdom of God and all these things will be added. Tichitaura panyaya yemashoko, mashoko atinotaura ai mashoko akakosha kana tichitaura kungava kumhuri yedu, kungava kuvanhu vatinoshanda navo uye kungava kune vamwe vanhu, nekuti shoko ndiro ratinoda tichagara naro kuti ishoge tichati ndiye shoko ramwari. Chinhu chakakura kuti patinotaura shoko ramwari iro ndiro ratinofanira kugara tichitaura kwavese, ungava munhu anorwara asi zvaunotaura zvino muviri wako unokwanisa kunzwa mashoko aunotaura. Kana uchinge uchirwara zviya, zvaunotaura uchirwara muviri wako unokwanisa kuzvitambira, nekuti kana uri murwere ukataura kuti ha inini ndaparara, unoona uchibva wangoparara. Kana uchitanzwa kuti inini ndichararama, unobva wangoraramawo. Zvaunotaura ndizvo zvinobva zvaitika mukati meupenyu hwako. Sakana tichitya Mwari tinoziva kuti nguva yose tichifanira kuzvidzidzisa kutaura shoko ramwari. Patiri petose tichange taura shoko, ndingataura kune ava maybe vakambonzwa mashoko akaipa pamusoro peupenyu hwavo. Dzidza kuramba mashoko akaipa anotaurwa pamusoro peupenyu hwako, tinotaurwa pamusoro penyika yako. Ingava nyika yako vanhu vakangava vanoshora nyika yako, vanga vanoshora kuvashora vakuru vako, iye dzidzo yakusava pati yevanhu vakadaro. Dzidza kuti uchataurawo zvakashata zvinoenda neizvozvo, kuti zvinogona kubudikira saizvozvo, zvinoitika sematauro azvinenge zvaita. Asi ukazvidzidzisa kuti inini ndiri kubudirira, upenyu hwangu hwakunaba huchienderera mberi, unotanga kuona upenyu hwako huchienderera mberi. Uye zvinhu zvinoti vana vedu tinoramba tivadaidza nemashoko akanaka, tinofanira kuramba tivaudza kuti iwe uchaita zvakanaka, unoonawo mwana wako achiita zvakanaka. Ukatanga kumushora kutaura zvakaipa kana kuredza vanhu vachitaura mashoko akaipa pamwana wako, unoona zvakashata izvozvo zvichibudikidzawo. Asi ngatidzidzei nhasi izvo chekuti ngatirambei tichikonzesa shoko ramwari, ngatitaure zvinotaurwa mubhaibheri, nekuti vanhu bhaibheri isu tinokristu tinotaura shoko riri mubhaibheri, ndo ratinogamuchira, ndo shoko ratinodzidza naro.
Panyaya yemashoko apa, mabatanya yevabereki nevana, tinonzwa vanhu vachiti mwana wangu anonzi Nhamo kana Tambudzai, zvinogona here kuve neimpact pamusoro pemwana yeye?
Zvakanaka tiiiinazvita uchitaura unodana mwana wako ndoraanodavira. Chinhu chaunodana ndochaanodavira, ndiyo yatinoti identity. Saka mwana wako anodavira zita rake. Saka kana mwana uchinzi Tambudzai kana Tamburai, anodavira kutambura. Kazhinji kazvichaikuchicha, zita rako rine chekuita rinoenderana nemaitikiro anoitika zvinhu mukati meupenyu hwako. Uona vanhu vane mazitawo akanakawo zvinenge zvakanonaka zvinozoibvawo zvinenge zvisiyanise mazita avo. Kazhinji ongororai mazita amunenge makavana venyu, nekuti zvita rakakosha. Kupa mwana zita chinhu chaanoramba achidavira mazuva ose. Saka zvinongoitika semadaidziro amunenge muchizvita.
Matiudza kuti shoko ine simba. Sevanhu tiri kutambura muno muZimbabwe, tanga chida kuziva kuti mashoko anotibatsira sei kuti tigone kurarama upenyu hwatiri kurarama muZimbabwe iko zvino hapana mari. Pane zvakawanda zvekuti manikidza. Mungasimbise sei vanhu kuti varambe vachitaura zvakanaka.
Zvakanaka kubva kuna John Kennedy Bible rinotaura kuti mumba vaisauya kuzoba kuzoraya. Asi ichezvese akauya kuzoitenyu chingapera. Uye tinozva kuti tina Bible rinotaura kuti mafungo ako ndezvauri. Kana isu tichifunga kuti nyika yedu iri pasi pedzimwe nyika, nyika yedu yakaderera kubva nedzimwe nyika, ndezvatinowana kazhinji. Ndokuti titange kubecause ukatanga kuona zvinhu zvine kwauri kuenda, unoita chishuwo chekuda kuenderera mberi. Ukaona pazvinhu zviri pasi pasi, ukaona zvinhu zvichiri kufamba, newe zvinhu hazvimbo zvinakafamba mukati mepenyu wako.
Zvinofamba sei kuti nditange kutaura mashoko akanaka?
Zvakanaka pfungwa dzako dzinotangwa kunge dzakapindwa dzichifunga mafungiro avari. Hatifanirwi kufunga semafungiro anoita kuneiwe nyika. Saka zvinhu zvose zviri pandira mupfungwa, saka iwe unofanirwa kutanga kuva unofunga zvakanaka pamusoro pako, pamusoro pemhuri yako, pamusoro pechikoro chako, pamusoro penyika yako, pamusoro pevanhu vese vakakukomberedza. Unotanga fanirwa kutanga kuona zvakanaka. Zvakuva nemese akanaka anoona zvinhu zvakanaka mune vamwe vanhu. Ukatanga kuona zvinhu ndezvinoitika wemauri.
Vanhu vanokubatai sei munhu washe?
WhatsApp number dzedu tinoti +26 3 772 54 6 4 1 6. Ndo WhatsApp number dzedu kuti mutiwane pane kuti mukwanise kuziva kuti branchi vamunokwanisa kuenda kumachechi edu muno muHarare, kana kuti muno muZimbabwe munokwanisa kuenda kumachechi edu kuti tine branch futi kuSouth Africa. Tishandisai number iyoyo yeWhatsApp tozokurayirai from there kwamunokwanisa kunge muchienda.
Chioneso Jani weStudio 7 achiita hurukuro namufundisi Hilda Kandlela weGreater Works Christian Center muZimbabwe vari parunare muHarare. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano rinoongorora sarudzo munyika rezesini rinoti ZEC inofanirwa kutora matanho akasimba kuitira kupedza nyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu pamwe nekutengwa kwemavhoti munguva dzesarudzo. Muimbi ane mukurumbira munyika vaHosea Chipanga vanonyoresa bato ravo rezvematongerwo enyika kuZEC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Standikile Mhlanga achikupa inhau murimi rwendebele.